Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27/2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutombi wavadhavenga wasvika nhasi masikati nenguva dza12 kubva kuKenya wauya through South Africa ukasvika kuno kuBulawayo. Tivautambira paairport yeJoshua Mukavhongo. Tazotora mutombi vataendesa kunyaradzo funeral parlor. Tikasvika ikoko ndovataita a mini service.
Zimbabwe yobatana mukuchema gamba renyika vaDumiso Dabengwa avakashaira kuNairobi Kenya nemusi wechina.
Handitauri kuti tiri kuronga chii chamunoziva nechekuti kana makore avako muchaona anokuudzai kuti yoda kunaya. Murimi tarisa gore nagore rinokuudza nguva yekurima.
Bato guru rinopikisa reMDC rosarudza vatungamiri vatsva. Vamwe vakuru vemasangano akazvimirira vosungwa panhanderendege muHarare. Vabereki vane vana vanoshandisa maoko pakutaura kana kuti sign language vochema-chema vachiti dzidzo inofanira kuvandudzwa nekuti vari kusarira kumashure. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wegamba renyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dabengwa wasvika munyika nhasi uye vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuNtamba Ziduna. Mutumbi wegamba rerusununguko uhu wasvika panhandare yendege yeJoshua Nqabugo Nkomo International Airport muBulawayo Masikati, apo watambirwa nehama neshamwari usati waendeswa kuimba yerunyararo kuNyaradzo Funeral Home uko uchange wakachengetedzwa. VaShepherd Nyoni vanove muzukuru wavaDabengwa vanoti urongwa huripo pari zvino ndewekuti vanhu vanenge vakaungana kumba kwavaDabengwa vachiita minamato kusvika musi wechishanu, apo pachazoendeswa mutumbi wemufi kunhandare yeWhite City makare muBulawayo, uko veruzhinji vachapuwa mukana wekuonekana negamba ravo. VaDabengwa vakashaya nemusi wechina svondo rapera kuKenya, apo vaive munzira kuenda kumusha vachibva kuIndia kwavainge vachirapwa. Vasiya mudzimai amai Zodwa Dabengwa nevana vashanu pamwe nevazukuru vashanu. Vanhu vakaungana panamba 36 Diamond Drive, Four Winds, kuBulawayo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga kandamiri weStudio 7 navanyoni.
Mutombi wavadhavenga wasvika nhasi masikati nenguva dza12 kubva kuKenya wauya through South Africa ukasvika kuno kuBulawayo. Tivautambira paairport yeJoshua Mukavhongo. Tazotora mutombi ndovataendesa kunyaradzo funeral parlor. Tikasvika ikoko ndovataita a mini service. Ndovatasiya mutombi ikoko ndovatabva ndovatauya kumba.
Saka kumba urongwa hwakamira sei kubva nhasi kusvika pavanoradzikwa?
Kubva nhasi tinenge takaungana kumba chita maservices kusvika musi wechishanu. Musi wechishanu tozoenda kuWhite City Stadium, ndopatichava nememorial service yavo musi wechishanu. Taita memorial service musi weSaturday mangwanani, tosimuka toenda kuNtaba Ziduna, ndokwavacharadzikwa ikoko.
Vazhinji vanoda kunzwa kuti sei vava kunoradzikwa kuNtaba Ziduna ivo vakasarudzwa kuita gamba renyika vanenge vachitarisirwa kuradzikwa kuHarare.
Varu kutinda kuno radzi kwa kunda wazina ni makaye kuti ndozo wakasarudza mufi wasati vaenda. Wakati kana ndafa ndida kuno radzi kwa kunda wazinduna kwa ndino rara pamwechete ne wabereke wangu.
Imi wa mchi tanangura wada wengwa, semu zukuru wa wada wengwa, munu wa munga tanangura utanga akaitasi?
Wada wengwa actually wanga wari munu angakana akazakara angari principled. Nukuti actually zawanenge vata ura ndozo ndino ita ndozo anoita. So he was a principled man. Munu angari angakazu nini pisa, zakare munu angakana akachose especially kumuri. Nukuti sisi semuri taraskira zakanyanyisa. Anga ari pila ku family apart from kuti actually vakaenda vakanosunungura nyika yedu yeZimbabwe vachirwira rusununguko asi munhu anga ari pila mu family yedu zvakare munhu aida vanhu zvakanyanyisisa zvisinei kuti uri munhu unobva kupi unogara kupi
saka vadavengwa vasiya muri yakadi
vadavengwa vasiya vana vashanu nevazukuru vashanu.
Saka muri yao yese ya kwanisa yaronge ichungana kumusha muZimbabwe?
Muri yao yese aisati ya kwanisa kuya, ichili taka mirira wamu wachiri kuya, wariku Amerika neku UK, saka ndo wachiri taka wa mirira.
Vana wawo?
Vana wawo uongo.
Awo vanga wari mzukuru we Gambare Nyika, vatumiso Dabengwa, va Shepherd Nyoni, variparunare Mubulawayo na Jonga Kandemiri we Studio 7. Congress yebato MDC yapera nasi mugweru kuchitwa zvisungo zvakasiyana siyana pamwe nekusarudzwa kwevatungamiri vatsva zvinova zvinhu zvakamirirwa nevakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Musarudzo dzange dzakatarisirwa neveruzhinji dzaitwa usiku dzimwe nguva pasina magetsi vaoshman Ncube vatendai Biti naamai Linette Karenyikore ndo vasarudzwa kuve vateedzeri vavachamisa. Vaamos Chibaya vadzokera pakuve murongi wemabasa uye amai Paulina Mupariwa ndo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai uku vavo Beistole vachiitwa sachigaro weboka revechidiki. Vachitaura mushure mekuziviswa kwevatungamiri vatsva vebato vachamisa avo vakasarudzwa pasina anovakwikwidza vatenda vatsigiri nevakuru vakuru vebato nekwavati kuzvipira kwavo kumusangano weMDC vakatiwo vane chokwadi chekuti vatungamiri vasarudzwa vachakwanisa kunza shanduko ichapedza matambudziko ari munyika. Vati vanofunga kuti nyika dzemuAfrica dzine basa rakakosha mukugadzirisa matambudziko emuZimbabwe vakati munguva pfupi iri kutevera vachafamba munyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica nedzemhiri kwemakungwa senzira yekupa maonero avo pakuti matambudziko aya ogadziriswa sei. Asi vato vachatora matanho avasina kuda kuburitsa pachena seimwe nzira yekugadzirisa matambudziko ari munyika.
A new Zimbabwe is coming. Handitauri kuti tiri kuronga chii. Chamunoziva ndechekuti kana makore avako muchaona anokuudzai kuti yoda kunaya. Murimi tarisa gore na gore rinokuudza nguva yekurima. Asi une nhamo yewesimbe ukaona gore unozowanikwa wabatwa nemvura usina amburera. Saka isu tiri kuziva tiri kuronga musangano wedu so that we are able to answer to the problems Zimbabweans are facing. Nyika haina mutungamiriri akasarudzwa zvine ruzhinji rwevanhu. Nyika inofanira kuva nemutungamiriri akasarudzwa zvine ruzhinji rwevanhu. Ndokwatiri kuenda iko.
Vachamisa vati kuve mutungamiri hakurei kuzvitutumadza kana kuita madiro aJorgina asi kuita zvido zvevanhu vakati kukundwa kwaita vamwe vange vachida zvigaro hakurei kuti vanofanirwa kurasa mbereko nekufirwa. Vadoma vaMorgan Komichi navaHappy Mochidziva nemazita vachivatenda sekuva muenzaniso wakanaka wekutambira kukundwa pamakwikwi ekuva vatungamiri. VaKomichi ava vakundikana pamakwikwi ekuvemwe vateedzeri vevatungamiri vebato vati vatungamiri vasarudzwa kuda kwaMwari. VaHappy Mochidziva ava vakundwa navaJob Scaler kuve muteedzeri wasachigaro webato vaudza Studio 7 kuti vacharamba vachishandira musangano.
Vasarudzwa vasarudzwa ende vasarudzwa nevanhu veMDC. Saka tine mufaro, I embrace leadership ya mukoma Job Scaler. Tichiti makorokoto kwavari inisa Happy Mochidziva Bvondo ndinovati aiwa ini ndiripo pane zvandaishuvira kuita ndinozadzisa nchitaura naivo tivapa kuti vaite izvozvo.
Muzvare Tabita Kumalo, avo vaita mudzimai wekutanga kuyesa chigaro webato kubva zvarakavambwa, vati zvimwe zvezvisungo zvabuda paCongress iyi zvinosanganisira kutambira danho rakatorwa naMushaka Bvumoge Mutsvangirai rekuti bato rive nevatevedzeri vatatu, kuwedzerwa kwenhengo dzaNational Standing Committee kubva pagumi nevaviri kusvika pagumi nevanomwe, uye kuti bato iri ripinde munhaurirano, asi vati nhaurirano idzi dzinofanirwa kuwedze chokwadi.
Dzimwe zvezvisungo ndedzokuti Congress iri kuteera ya 2024 tichasarudza vice president mumwe chete. Hongu nhasi tine mavice president vatatu, asi kwata kuenda kuti tasara na 1-1. Taitawo zvisungo zvokuti tofana kutaudzana senyika ino, asi chiripo ndechokuti ngatitaudzane mune muzokwadi.
Vachauton Wende, ava vakunda vaDouglas Monzora pakuve munyori mukuru webato, vati vafara zvikuru nekusarudzwa uku. Vakavimbisa kuti vakazvipira kushanda navachamisa, vachivatsigira pane zvose zvavanenge vachiita.
Irresponsibility yakakura chaizvo kuti unzi ndiwe wamunyori mukuru wesangano iri. Zvinhu zvatinovimbisa, zvatinoona zvada vasarudzi vemDC vanga vari pano paCongress, vanoda ivo munyori anenge asingaite sumuka tienzane naPresident.
Mutauriri wevange vachiita sarudzo vamufundo Mlilo vati sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Congress yechishanu kubva zvakaombwa bato reMDC muna 1999. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaudza nhengo dzeparamende nhasi kuti hapana chinoshamisa pakurambwa kwemaRTGS dollars nevemabhizimisi vachida mari yekuAmerica, vachiti izvo ndizvo zvinoitika kana vanhu vachishandisa mari dzakawanda sezviri kuitika muZimbabwe. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzekomiti inoona nezvebhajeti nemari maererano nemamiriro akaita upfumi hwenyika, vamwe vati vemabhizimisi vanoita izvi sezvo vari kuda kuchengetedza uremu hwemari dzavo apo mari yemuno iri kuramba ichishaya simba.
So we can see the pressure then being requested to use US dollars for those who are selling them.
Ndosaka muchiona vanotengesa vari kuda madhora ekuAmerica. Izvi ndizvo zvinoitika panoshandiswa mari dzakawanda, vanhu vane mukana wekushandisa mari yavanoda. Saka vanhu vanoona sekuti mari yekuAmerica ndiyo inoita kuti mari dzavo dzichengetedzeke.
Vanongora nyaya dzeupfumi vanyasha muchichwa vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navanwe kuti kurambwa kwemaRTGS dollars hakushamisiri vachiti kana hurumende pachayo iri kurambawo maRTGS zvikuru sei pamutero wemota.
Hazvishamisi zvakare nekuti tikatarisa hurumende yedu iri kurambawo RTGS ichitudayo maUS dollar. Tikatarisa pane vaya vanotenga mota kubva kunze vanonzi vabhadhare juti ravo muUS dollar kwete muRTGS.
Vanwe vatiwo mitengo iri kukwira zvakanyanya nekuti vemabhizimisi vari kutara mitengo vachitevedza mutengo wemari wepamukoto. Vati zviri kuitwa nevemabhizimisi zvekukwidza mitengo vachitevedza mutengo wemari wepamukoto hazvina kunaka, asi vati hapana matanho avangatore vachiti kuvasunga kana kutara mitengo zvinogona kutovhiringa upfumi zvakanyanya.
You can't arrest people for that. Neither can you start instituting price controls. Then that will cause major problems.
Kwanisi kusunga vanhu ava kana kutara mitengo yezvinhu. Zvatinokwanisa kuita chete kuona kuti vemabhizinisi vawana mari mumabhanga, uye kuti vanhu vanovimba nemusika wemari uri pamutemo. Hatikwanisi kushandisa mutemo kumanikidza vanhu panyaya dzekuchinjwa kwemari.
Vanwe vati hurumende inokurudzira vemabhizimisi kuti vatenge mari yekunze mumabhanga, vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti mitengo idzikire. Vati kunze kwemamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica vakawana kunze kwenyika kuti aiswe pamusika weInterbank Forex Rate, vari kutaurawo nemamwe mabhanga ekuSouth Africa avasina kudoma kuti vawane imwe mari yekuisa mumusika uyu. Vanwe vatiwo hurumende haisi kuzotambirisa vashandi nemadhora ekuAmerica, vachiti vari kuita kuwedzera mari inotambirwa nevashandi, vachitarisira kuti mitengo yezvinhu ichatanga kudzikira apo mabhizimisi akawanda anenge ave kuwana mari kubva kumabhanga. Asi sachigaro vekomiti vaFelix Mona vaudza vanwe kuti vanhu vari kutambura munyika uye vanoda kuziva kuti chii chiri kuitwa nebazi ravo nehurumende kugadzirisa nyaya dzeupfumi panguva ino. Vativo iwo senhengo dzeparamende vanoda mhinduro dzokuenda nadzo kuti vandotsanangurira vanhu nezviri kuitika munyaya dzeupfumi. Vamuchichwa vati veruzhinji vari kutambura uye zvakakosha kuti hurumende igadzirise nyaya dzekuti vanhu vagare zvakanaka nekukasika. Vamwe vati hurumende inoona kutambura kweveruzhinji uye ndosaka iri kutora matanho akawanda kurerutsa upenyu hweveruzhinji. Pavaudzwa kuti veruzhinji munyika havana ruzivo hwezviri kuitwa nebazi ravo, vamwe vati bazi ravo riri kuronga kupinza basa nyanzvi dzezvekuburiswa kwemashoko kuti dzigoshambadza zvirongwa zvaro dzichishandisa mitauro yemuno munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa anasi asunga panhandare yendege Robert Mugabe International Airport muHarare muzvare Stavile Dewa vanoshanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust uye muzvare Rita Nyampinga vanoshanda nesangano reFemale Prisoner Support Trust. Izvi zvave kureva kuti pasungwa vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe kubva svondo rapera sezvo vamwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende. Asi vakasungwa vashanu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havasi kuziva nezvekusungwa kwevaviri ava sezvo vapinda muHarare nhasi uye vasati vasumwa nezvenyaya iyi. Asi tabata mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira yemafunda.
Hongu, magweta edu amhanya paairport manherano vatorwa muzvare Rita Nyampinga namuzvare Stabile Dewa vatorwa vachangosvika panhandare yeRobert Mugabe International Airport.
Vari kupomerwa mhosva yei?
Pari zvino magweta edu asitonanisa kuziva kuti vari kupomerwa mhosva yei nekuti vari kumhanyidzana navo mapurisa nekuti vabva kutorwa kubudiswa paairport vachiendeswa kuHarare Central Station ndokwachirufuwa ndokwavari kuendeswa. So magweta edu ari kumhanyidzana nevanhu ivava pari zvino.
Asi pange pambobudiswa here shoko rekuti vari kutsvagwa?
Tichatonzwa kana magweta abva kumapurisa ikoko parekodwa inonzi muchirungu wanted caution statement kuti vanhu vaidiwa here kana vangasikadiwa here. Asi tiri kuona kuti kukwira ndege kubuda muZimbabwe yamhosva ndozvazoda kureva handitika.
Pane vamwewo vakasungwa vashanu vaya, mungaziva kuti dare richanzwa riini nyaya yavo yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatizo?
Wakasungwa vamataura anosanganisira mukoma George Makoni, mukoma Tatenda Mombe Yarara, mukoma Gamuchirai Mukura, uyezve naMpaso namuzvare Farisayao vari kutarisirwa kumira pamberi pedare reHigh Court mangwana makuseni na9 pari kutarisirwa kunzi chikumbiro chavo chekupiwa mubatiso webeu chinzwike mangwana kuHigh Court.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda afari parunare muHarare. Vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language vari kukurudzira hurumende kuti itore matano ekuti vakwanisewo kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro zvekumauniversities, mapolytechnics nemateachers college. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Amai Lucia Masauso avo vane vana vaviri vanoshandisa sign language vakataura neStudio 7 vachidudzirwa namuzvari Precious Nkomo vekuDeaf Zimbabwe Trust. Vanoti vane makore makumi matatu nerimwe ekuberekwa uye vakapedza zvidzidzo zvavo zveO-level. Vanoti mamiriro ezvino aya haasi kufadza vakawanda vakaita saivo vanenge vaine shuviro yekuenderera mberi nedzidzo yavo.
Macolleges havagamuchire munhu, for example, kana asina maolevels ese asina English nemaths. Some might have other subjects but ana science kana kuti maybe anenge asina English havamugamuchire. Mateachers ikoko hakwanisi kucommunicata nevanhu and vamwewo sainziwo inenge ichivanesa.
Amai Masauso vanoti munhu anoshandisa sign language anokwanisa kuita zvidzidzo zvese zveumhizha zvinoitwa pazvikoro zvepamusoro, asi mukana wacho havasi kuwana.
Inini myself ndinoda zvescience. I also love journalism. Ndogona kunyora steric, but kuti kwekuti ndiende ndinodzidza izvozvo handikwanisa, because ndechitya kuti kuna interpreter here, ndichakwanisa kupasa here.
Mumwe mugari wemuHarare, muzvare Theodora Gasva, vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vakatoora moyo kare patarisiro yekuenda kuzvikoro zvepamusoro.
Kana pasina interpreter zvinonetsa, but kana pana interpreter zvinenge zvakanaka, because zvakaomera kuti munhu ari defi atarise zviri kutaura nateacher achitarisa zviri kuitika. So vanenge vakangotarisa interpreter. At the end of the day vanozosangana as a group, interpreter na note taker, naivo vari defi vakutsanangudzirana zvanga vachidzidza imomo.
Muzvare Gasva vanoti dambudziko rekutadza kwavo kuenderera mberi nedzidzo rinotangira pakuti mutauro wesign language haukosheswe kubvira mumhuri kana munharaunda munokurira mwana.
Problem inotangira pasi-pasi. Ichikwidza kusvika kumusoro-soro ndokune problem.
Fungwa yekuti mutauro wesign language uri kutarisirwa pasi inotsigirwa namuzvari Precious Nkomo.
Machallenges vana vari deaf anotangira kubva kumba chaiko chaiko, nekuti mwana ari deaf anozvarwa nomubereki anotaura, anonzwa. Isusu vana vedu vari hearing tototanga kutaura nako kari mudumbu chaimo. As a parent anopedza nguva asati adiscover kuti mwana wake hataure, dzimwe nguva achimhanyanyawo kung'anga, kumbononamatidzwa kuna napapa, kumbodii zvakasiyana-siyana, trying to make that child talk. And that denial stage yemubereki inotodhileya mwana kuti akwaye elanguage.
Vanodzidzisa vatori venhau paUniversity yeZimbabwe muzvinafundo Wellington Gadzikwa vanoti sign language inofanira kukosheswa sezvo iri yemimwe mitauro iri mubumbiro remitemo renyika. Vanoti dambudziko iri rinokwanisa kugadziriswa chete kana vana vese vekuprimary nesecondary vakadzidziswa mutauro uyu.
Kana zvakadaro zvinozovawo nyore kuti muzvikoro zvekudzidzira mumaoko izvi vanhu vane masign language vapindewo imomo vachidzidziswawo, nekuti zvese vanonge vachigona asi kuti mutauro ndounenge uchisiyana.
Zvikoro zvinodzidzisa vatori venhau zvigamuchire vanoshandisa sign language.
Zvakatonyanya kutokosha zvikoro zvejournalism izvi, nekuti ndivo vane basa rekupa mashoko. Vanofanira kutoona kuti pane vamwe vanhu vasiri kuwana mashoko aya.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vanoti hurumende ichatora matanho ekubvisa zviri kuita kuti vanoshandisa sign language vatadze kuwana dzidzo yepamusoro.
Tine vara rechirumbiro tinoti inclusive education. Tinoda education isingasarudzi. Ndiri kuona requirement yokuti maths nechirungu isingakwanisiki kufufiliwa nevanhu vakaremara nourema ihwohwo. Saka njere dzedu dzofanira kutiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvisingafani kubvunzwa, nokuti kutobvunza chirumbi kumunhu asingagoni oro asina kuzvarwa achitaura nenzwi rake andiona sokutopata. Saka kana paine rule yakadaro, ii rule yakapata, saka inobviswa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
America nasi iri kurangarira mauto ayo akafa muhondo pazororo repagore reMemorial Day, apo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuJapan kwavari kushanya, uye mutedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vari kutarisirwa kuisa maruva paguva rinomirira magamba asingazivikanwe akafa muhondo, kana kuti Tomb of the Unknown Soldier. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nyaya yechimbwa mupengo chanetsa zvikuru sezvo vanhu vakawanda vari kurumwa nembwa. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mazana mana vanonzi vari kurumwa svondo roga roga nembwa dzisina kubaya nhomba yekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo izvo zvavakutyirwa kuti dambudziko rechirwere ichi rinogona kuvhiringa hutano hwevanhu vakawanda vanenge varumwa. Imbwa dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi dzinenge dzisina kuchengetedzwa mudzimba zvinopa kuti dziswere dzichizvifambira muguta reHarare. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Achiri panyanga vanoti kana munhu arumwa nembwa anofanira kuona muridzi wembwa yamuruma kuitira kuti azive kana yakabaiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Tinokurudzira kuti ngaatsvage muridzi wembwa iyoyo, kana asiri muridzi wayo awane muridzi yeye, okurukura nemuridzi yeye obvunza kuti imbwa yakabaiwa here chirwere cherabies.
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chechimbwa mupengo chinonetsa kurapa zvokuti murwere akanonokerwa kurapwa anoguma ave kuhukura seimbwa kusvikira azofa.
Anenge oda kuita kunge zvinoita imbwa, kuda kuedza kuhukura ukasha, kuda kungoruma ruma, ndozvinoita idenda rinonetsa kurapa. Rikange rakubata, vanhu vazhinji zhinji vanobatwa nechirwere cherabies vanozoguma vashaika.
Dr. Chiripanyanga vanoti munhu anofanira kuenda kuchipatara mukati memazuva matatu kubva paanenge arumwa nembwa.
Vaccines aya kazhinji anobaya vakatatu, mukarumwa sanhasi munofanira kusvika mazuva matatu asati apera ndokuti mainjection aya akwanise kushanda.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vanodarika mazana mana vanorumwa nembwa uye zhinji dzacho dzinenge dzisina kubaiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Every week tinotowana kana 400 vanhu vakarumwa nembwa. 79 kana 90 ndoo vakangorumwa nembwa dzatiri kuziva kuti dzakabaiwa nhomba. Kuma 300 ndichakutuku hapana anotori nehanya kuti yakabaiwa here mbwa iyo. Saka tiri kuzvikanganisira tega zvedu pachedu tichiziya tichida. Hadzisi kubaiswa nhomba, hadzisi kudzivirirwa, hadzisi kuchengetwa, hadzisi kufamba dzakabatwa, zvinofanira kuitwa pamutemo.
Dr. Manangazira vanoti pasi rose hakuna munhu akararama mushure mekunge arumwa nembwa ine chimbwa mupengo.
Ndo chimwe chezvirwere zvishoma shoma zvatinotoziva kuti munhu akatobatira utachiona hwerabies ari kufa. Pasi rese hapana munhu kana mumwe chete kana kune vane mahospitari nemukurumbira akaita rabies infection akapona. Kutongorwara rabies kufa.
Sekuru Kamwelo Banda vekuCranbourne vanoti zvinoshamisa kuona vanhu vanogara nembwa dzinodarika gumi padzimba dzavo zvinova zvinhu zvisingabvumirwi pamutemo weHarare City Council.
Unamwe munhu achifamba murodhi anembwa 15 hakusi kumareseva kuno kwatinofima. Imbwa ngaigare mukedhi. Asi imbwa ngairapwe nekuti charuma iwewe muridzi nongwana. Icharuma mwana wako. Imbwa ngadzigare mukedhi. Nekuti dzimwe nyika chaidzo vanotorambidza kuti munhu afana kuti imbwa dzinodarika 4. Vanotorambidza imbwa ngadzite 2 ndedza security pamba dzidze kuvhima churo. Kuti mwengaenda neupi mwendeme dzibate tsuro dzakawanda kwete. Saka imbwa ngadzigare mugedhi, imbwa ngadzirapwe.
Dr. Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unorayira maguta ose kuti vatevedzere zvakatarwa maererano nehuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Vakati asi mutemo uyu hausi kutevedzerwa. Dr. Manangazira vanoti vanhu vanodarika zviuru zvisere vakarumwa nembwa gore rakapfuura munyika, zvikaonekwa kuti chikamu chikuru chembwa idzi dzaiva dzisina kubaiwa nhomba yechimbwa mupengo. Joseph yakaedza kunzwa kubva kumutauri weHarare Michael Chidemi kuti sei kanzuru yavo isiri kutevedzera mitemo inovasungira kuona kuti imbwa dzemuguta dzabaiwa nhomba here kana kuti kwete, asi havana kuda kutaura nezvazvo. Asi vaChidemi vanoti munhu wese anosungirwa kuchengetera imbwa dzake pamba pakakomberedzwa nemudhuri uye paine gedhe rinovharwa kuitira kuti dzisaruma vanhu vanenge vachizvifambira. VaChidemi vanoti kanzuru yavo iri kushushikana zvikuru nenyaya yembwa dziri kungomhanya mhanya munzvimbo dzakawandisa dzisina muridzi wadzo.
Chibwa mupengo hongu zvinenge zviriko, zvinenge zvichiitika. Saka ndiye mwerizeni yatinokurudzira vanhu kuti vanga vakaisa majurawo padzimba dzavo kuti imbwa dzavo dzisange dzinenge dzichifamba dzichizoruma vanhu kuti dzisaparadzire zvirwere. Imbwa dzose dzinenge dziri mara dzinofanira kunge dzichibayiwa against chirwere chechimbwa mupengo.
Mumwe mushandi wekuZimbabwe Society for the Prevention of Cruelty to Animals uyo akaramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti vanhu vazhinji vari kutadza kuchengeta imbwa dzavo nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu vanofa pagore mushure mokunge varumwa nembwa dzine chimbwa mupengo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Kirimudzamiri.
Vateriri msakangano kuti muchirongwa chedu che live talk nasi tiri kutarisa nezveupenyu hwegamba renyika vadhumiso Dabengwa vakashaya nemusi wechina ku Nairobi Kenya vari kutarisira kuradzikwa nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku vi.